Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando vemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nekuCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations kuNew York nemusi wemigovera. Sangano reHarare Residence Trust rinoti richaramba rakatarisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu zvenhando ichivaregedza vawanikwa vasina mhosva yavapara. Izvi zvinotevera kusungwa kwevakuru vebato rinopikisa reCCC vanosanganisira nhengo yeparamende inomirira Sunningdale muzvare Maureen Kalemaonga, mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva, mutevedzeri wameya veHarare muzvare Kudzaika Dzombe nevamwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti zviri kuitwa izvi hazvina zvazvinounza kunyika kunze kwokusvibisa zita renyika panguva iyo Zimbabwe yanga ichifanirwa kuratidza kuti inosimudzira nokuchengetedza kodzero dzevanhu.
Kodzero dzevanhu especially dzemaactivist anopikisa hurumende dzinoramba zvichikorwa zvinhu zvatikuona kuti zvinhu zvisingashanyisi tichiita sawo kuti hurumende iripo inokoshesa sei yatingati constitution. Tinoona kuti iko zvino pane vanhu especially mapoliticians ari kusungwa achipomerwa mhosva, dzimwe dziri kuenda kumatare dzemhosva dzichionekwa dzisina musoro. Saka izvi zvinhu zvatogara tichiona panguva yese yapfuura yekuti vanhu vanopikisa vanowanzopomerwa mhosva dzatinoti pachirungu frivolous, kuti vasa fokase on basa ravo remuparamende kana kuti pangoitawo matanho yekuti ivo vagare vari atingati occupied kumatare vasingakwanisi kuva vachiserva maconstituency akava electa kumaelections.
Sure kuona kwenyu izvo zvingabatsira ani uyezve nenzira ipi?
Izvi hapana wazvinobatsira. Chiri kutoitika ndechekuti hurumende iri kusvibisa zita rayo kunyaya dzemahuman rights idzi. Iko zvino nangwa hazvo maelections achinzi haana kubuda zvakanaka, akabirirwa kana kuti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunyatsokubata zvakanaka. Umwe munhu anofungidzira kuti hurumende iyi zvainofanirwa ichiita kuzama kuda kuzvichenesawo ichibatawo nyaya dzekodzero dzevanhu zvakanaka, but izvi zviri kuitika izvi hapana wazvinobatsira. Zviri kutokanganisa zita rehurumende ende uyezve zviri kutokanganisa zvekare vanhu vakavhotera atingati maMPs avo kana kuti mamembers avo vakati vaende kuparamendi vanofanira vachi vakatotanga kuvashandira maparamendi muparamendi vakuonekwa vachi defenda nyaya dzisina maturo kumatare dzemhosva.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica neCanada zvinoti zviri kuronga kuratidzira zvine mutsindo kuUnited Nations muNew York nemusi wemugovera. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku, David Siampondo, anoti chinangwa chekuratidzira uku ndechekubudisa pachena kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munorth America zvinosanganisira USA neCanada nevamwe vanenge vachiona zvakakodzera vari kunyika dzakasiyana siyana vanokwanisa vari kukokwa zvekare kuti vauye kudemonstration kana kuti kuratidzira kuda kuitwa kuNew York musi wa 23 September.
Kuratidzira uku kwakanangana nei?
Kuratidzira uku kwakanangana nekusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tinoona kuti nyika dzakasiyana siyana uye maobserver missions kana kuti vakaenda kunoongorora sarudzo idzi vakatorawo zvekare mareports kana kuti magwaro avo airatidza kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Saka sezvezvarwa zveZimbabwe tiri kuda kunonoratidzira kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly unoitwa mwaka nemwaka kuNew York. So kuratidzira kwedu kwakanangana nekutsutsuma maererano nehurumende yemusengabere yave kuZimbabwe.
Munoona sokuti kuratidzira uku kune zvakunounza here vasiyamupondo?
Hongu kune zvakunounza, kunounza kuti vamwe vaya vanga vasiri kunyatsotarisisa uye kucherechedza kuti chii chiri kunyanya kuitika kuZimbabwe vanobva vawanawo chidokwa dokwa chekuda kuti vaongorore kuti chii chiri kuitika ende kana vazoonawo ndipo kumwe kwatinozowanawo vane mumwe vana chipanga mazano vanokwanisa kuita ivo amutongigava pamhaka iripo pakuti maelections kana kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. So ndiyo inonzi yapa chirungu diplomatic pressure inenge ichiitwa kuti vari munzvimbo dzakasiyana siyana uye vane kuremekedzwa kwakasiyana siyana vawanikewo vachiisa pfungwa dzavo nokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvokutambura zviri kuda kuti painge paine sarudzo iri pajekerere uye inofadza munhu wose.
So kuziva kwenyu kusvika pari zvino pane mamwe masangano here aratidzawo kuti vangada kuuya kuzobatsira zvizvarwa zveZimbabwe nekuratidzira uku?
Hongu pari zvino tine masangano akasiyana siyana atiri kutaura nawo uye vamwe vangava vari kuratidza kuti vachange variko. Tine masangano akaita seconcerned citizens forum inenge iriko. Tinewo zvekare vanoitawo zvokunamata kunamatira nyika novoruzhinji vanoitwa ivo pamabvi vanenge variko zvekare.
Kuratidzira uku kuchaitwa rini uye nguvai uye vanhu vachisangana papi?
Kuratidzira uku kuchaitwa nemusi wemugovera Saturday musi wa 23 September nenguva dza 10 o'clock. So tiri kunonosangana United Nations inenge yakatarisi kunobvumidzwa kuti tinge tichiratidzira tiri. So kana vasvika vanhu vanotopaona kuti oright idzi ndo nzvimbo dzacho dzinomira vanhu vanenge vachiratidza. So nzvimbo yacho hairase zvayo, inenge iri opposite the United Nations General Assembly maofficis acho.
Zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti vamwe vanenge vachida kuuyawo kuzobatsira kuratidzira uku vanga kubata isei?
Vari kuda kuenda vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzinoiti 701-580-7488 uye tine maflyers atiri kutenderedza anenge aine nhamba idzodzo uye namadates uye nenzvimbo yatinononosanganirana kuNew York kuti tinenge tiri papi.
Umwe wevari kuronga kuratidzira kuchaitwa kuUnited Nations nemusi wemugovera vaDavid Siyamupondo vari parunhare neStudio 7. Tichienda pamhepo, sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Busango vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano reHarare Residence Trust rinoti riri kutarisisa zvose zviri kuita nemakandura matsva kuti aite basa ravo nenzira yakanakira vagari veHarare. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti makandura akanga aripo aiva asingaiti basa zvakanaka, vachiti sangano ravo rinoda kudzivirira makandura matsva awa kuti vasagara vamboita zvaiitwa Neva kabudiswa mkanduru ya Harare mwezi wa Fera.
Mkanduru inofanirwa kuti marara awanikwe akango nyangarika mu migwagwa munzvimbo dzaka dzino fambira wanhu zvakafanana nepa mashops zvakafanana nenzvimbo dzakasiiwa dziya dziya dzinonzi ma recreational centers makazara marara. Isu tiri kuda kutarisira kuona kuti marara agadziriswa atakurwa uye kuti zvinhu zvakaita se-billing system. Billing system haifaniri kugara tisina. Pari zvino vanhu vazhinji vanoita zvekufungidzira kuti ndobhadhara mari kukanzuru ngekuti hapana chinhu chinobatika chatingati billing system inobatsira kuti wagare wakwanise kuzivawo zviri kuitika mukanzuru. Kanzuru iri kutokwanisa kuiti mukanzuru muri kuitika huore unoita kuti mari zhinji igobiwe nekuti hawana billing system yakakwana.
Vashumba, zvamakaona mukadzidza kubva kukanzuru yakapfuura zvamusingade kuona zvichiitwa nekanzuru itsva iyi ndezvipi?
Kana tichitarisa zvinhu zvakaitika mukanzuru yadarika tinoona kuti mhirizhonga dzaigara dzichiitika pakati pekanzuru makanzelers maofficials neministry yelocal government zvinofanirwa kugurwa, zvinofanirwa kupera ngekuti wagari vakasarudza vanhu vaine chiwimbo chokuti wose vane chinangwa chekusimudzira magariro ewanhu. Saka ngazviitike sekudaro, isu tinokorokotedza makanzelers ose kuti aiwa mauya Harare ndeyedu tose, ngatishande tiri pamwe chete, ngatiitei misangano mukati menharaunda dzinogara veruzhinji, taurai nevagari. Musagadzire budget muri mega muchiita sekunge muri kugadzira rekumba kwenyu, asi muchiziva kuti pakugadzirwa kwebudget muri kuita chinhu chichada kubhadharwa nevagari. Uye maworkshops ekuenda kunze kweguta ngaambomiswe tione kanzuru ichishanda iri mukati meguta reHarare. Wasimudzirewo mahalls edu mazhinji acho ane macheya akapwanyika, mawindow akapwanyika, pendi hapachina, nguva yekunaya, drainage system iri kuda kugadziriswa. Izvi zvose zvinogonekwa chete kana wakaita tsika yekushandira pamwe chete.
Zvimwe zvaiitwa namakanzura akabva aya zvamusingadi kuona zvichiitwa zvikuru sei maererano nekupinzwa mabasa kwevanhu ndezvipi vashumba?
Tinoda kukurudzira kuti kanzuru ngairege kuti kana wangofunga kuti wari kuda kufadza wanhu wakavatsigira wemumapolitical parties mavo, ngavarege tsika yekungorekruta vachizadza vanhu mukanzuru. Ivo pari zvino wari kutotambudzika kubhadhara mari dzemasalaries nemaallowance evashandi. Tinoziva kuti waane mwedzi miri yavanenge vachidurikidzana vasingagone kubhadhara, vamwe vombobhadharwa musi wechishanu, vamwe vosara vasina kubhadharwa. Zvinoreva kuti pakufamba kwenguva vashandi ava vanenge vasisina yatinoti motivation yekushanda. Saka vashandi ngatimboshande nevaripo. Tinoziva kuti kanzuru yakaemploya vanhu vakawanda kudarika zvinokwanisa kubhadharwa nevagari. Kanzuru inofanirwa kushanda ichiterera zvido zvevanhu, kwete kuti huori hunotekeshera, kuti mawetlands edu anodisappear, anonge achiwakwa dzimba.
Sei muchidaro vashumba, chii chamuri kuona?
Maservice station azara mumigwagwa yose yemuHarare, mazara maservice station, manzvimbo dzatinoti marecreational facilities torwa zvose. Mukaenda even mukuwadzana chaimo pagroundi raiitirwa misangano rekuti vanhu vanotorana mapicture vachienda vachinogarawo pasi pemiti vachitaura nyaya vachitandara, ground iroro iko zvino pamberi pelibrary yekukuwadzana 4 paiswa mafenzi zvinoratidza kuti makanzelers ange aripo. Isu tinotoda kuti aferefetwe kuti zvakambofamba sei kuti nzvimbo dzose dzemukuwadzana zhinji zaka fenzwa, ziriku wakwa, ipaiswa ma service station, even mukafamba na High Glen Road, tinoona kuti njimbo iyaiyewe zakare, asi iko zino yangowe, peguti munu, ariku waka pa apa, apa ni apa, paita kapaki, paita castle, patorineka business gariku itwa, zino zacho zisinga mbofambi, zine, gwarara kaswatuka saka tirikutarisira kuti ngapawe nekanzuru yakadzikama kanzuru inoterera vagari kanzuru inoita zvido zvevagari ipapo neHarare Residents Trust tichawirirana asi vakaenderera mberi vachida zvehori wavo vachida zvavo zvekuti vanoda kuita zvecaucus yekuti vanobvumirana umbavha isu tichagara takavatarisa kuona kuti vari kushanda nemazvo here kana vakasaterera tichagara tichinetsana navo tichibuditsa pachena zvakaipa zvavanoita asi pavanenge vagona tinovawandudza tichirongawo misangano yekuti wawe neruzivo nekuti tirikutarisira kuti makanzelas ari kuapinda achawe ari emhando iri nani kudarika wakabuda
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7 Tombo tarisa ziruma pepa na u anasi. Muzare Brooke Black Jackson anema kore makumi maviri nerimwe akakunda dzimwe tsarakadenga gumi neimwe mumakwikwi ekusarudza achamirira Zimbabwe kumakundano ekutsvaga tsarakadenga yakapfuura vamwe vose pasi pano yeMiss Universe achaitwa munambudzi gore rino. MuNewZimbabwe.com mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe nevamwe mumauto vanonzi havasi kufara nevanhu vakasarudzwa kuva nhengo dzedare remakurukota ehurumende vachiti vamunangagwa vakasarudza madzisawira avo vakasiya madzisawira ava Chiwenga. MuNewsday mune nyaya inoti pava nekutyiwa kuti chirwere checholera chichapararira zvine mutindo muguta reHarare pamusoro pekushayikwa kwemvura izvo zvave kukonzera kuti hama dzevarwere muchipatara cheSali Mugabe Central Hospital vauye nemvura yevarwere vavo. MuNewsday makare zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvakabatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akasiyana-siyana akasvitsa gwaro ravo kumukuru wehurumende yeBritain vaRishi Sunak. Baro iri rinonyunyuta pamusoro pemabatirwo akaitwa sarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Mapurisa eBulawayo City Council nezuro akapinda muguta achibata nekusunga vanotengesa zvinhu vasina magwaro uye vachivatorera zvavaitengesa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiyo vamunangagwa zvino kana vakati zvinhu zvese mukati menyika vaakuita zvinenge zvokutonga zvenharo zviya zviya nekuti iko zvino kana vanhu vakada kuti vabvunze vanosungwa vakada kuti varatidzire vanosungwa hakuna kana munhu anobvumira kuti aite chimwe chinhu iko zvino pavakanga vachikambena vaiti mahwindi for ED makorokoza for ED mateachers for ED but chaakunetsa iko zvino maticha vachatanga kusangana nenhamo iwo waiti for ED wacho muchaona kuti ndo vachatanga kuchema mari futi hakuna mari nombo yachingonzinde maticha for ED mahwindi chaivo chaivo takanga tichitaura isusu kuti zvamuri kuita izvi muchachema maireshoni akapera vachibvunidzwa kuti kunyengerera kuti vadini vanhu iko zvino ndo vaakudzingwa murodhi mota dzaakusungwa makorokoza chaivo aakusungwa vanhu kuvataurira vanga vasinganzwi vakomana vechidika vakomana kumamisha kuno vabereka kuti no zvamuriita zvisiri zvizvo vanga vasinganzwi saka iko zvino izvi manje izvo ngavachizvigona manje ngavachipedza nyaya dzacho ngavadzizvikunda bekause ndo vaizvida kumamisha uku vada kuti uvataurire vanga vasinganzwi.
Mashava ndiye anonzi munhu chaiye ndiye chaiye chaiye munhu ndiye munhu pana vamwe vanhu asingasi kutaura ngavatoregwe vanhu veZANU-PF ava tione chinovhairisa kuti chii vakaure pasandoro kungosunga vanhu veTRCC chavanosungigwa hapana imi munoti zvendimu makahwina mungoramba muchingoshungurudza vanhu handiri kusunga vanhu kuona kuti hamuna kuhwina munota kuti vanhu vanokupandukirai asi hazvina zvazvobetsera vanhu vatopanduka nechekare vanhu vari kutopanduka mukatarira zvakaitika kuBF zviya iwo nini yamahighlights awo hakuna munhu wapanduka kuvhunduka munyika. Mashava, you are right, 100%. Thank you, Mr. Mashava. Very good. You are very right. You are correct.
Magadi, Pastor Studio 7. Starang Nonziri, Jason Daniel. Inendelea kutsvagawo hama dzamai vangu anonzi kuda kwashe Rubaya nasara Rubaya kana pana anovazivawo vanhu ivavo kana kuti ivo kana vakateerera ngavandifonerewo kana kungondibhipa chete panhamba dzangu dzinoti 0716 78 1276 0716 78 1276. Inini ndiri mwana wa Christina Rubaya, tinonzi Jason Daniel. Vanhu vandiri kutsvaga vaigara kunonzi kwaBamala kuna Munyatu, ndokwavaigara. Saka napana akateererawo kana kuti anovaziva ngaandibatsirewo. Tatenda.
Makadi, vashamarari veStudio 7. Makadi, ini mose vana mukoma hwande. Nini ndinofara makutaura nababa Ana akaborona Botswana. Inini nemubvunzo. Mufunzo wandinawo handisi kutaura hangu zvakawanda. Mapasta nemachechi ese ari muZimbabwe, ndiri kutaura kuti ndikuti vanhu ava vese mapasta ese nemabhishopi vari kukundikana here kunamatira nyika yeZimbabwe kuti iye nerugare. Vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Ndibvunzirewo kuvakuru vemasangano kana kuti vakuru vafundisi vechechi dzekuZimbabwe kuti vari kutadza here kunaka matira wenyika yeZimbabwe iyo nerugare. Tigare zvakanaka vana veZimbabwe. Tatenda hangu.
Mangwanani paStudio, mamuka sei? Ndoda kungopauya mbiro kuvana veZimbabwe vese vachateerera audio yangu. Tisaita mistake yatakaita last time. Kana dzotungana zvemudanga tisapindira, tisashandisiwa. Kana dzemudanga dzaakutungana, siyai dzitungane dzakadaro. Tangwara iko zvino hatichadi kushandisiwa zvatakaitwa gore riya. Shandisiwa navanhu ivavanhu ndinoziva kuti mabhuru anorovana manje. So ndiri kuona akapfumirana mabhuru. Saka kana dzaakugwa zvemudanga, siyai dzakadero, musapindira. Zvakai zvibayani, musashandisiwa nevanhu ava. Tatenda.
Murwoko washunyawarwa. Makati nezvenyu maZimbabwe. Nyika yedu yavabhasikiti ratizirai uku rinorukwa uku rinorudunuka. Hapana kwatinoenda, hapana kwatinoenda. Tongokurudzirai vanovhotere zano kuti mongoramba makabata pamakabata ipapo, asi muchatorwa nemvura. Nokuti dutu guru riri kuuya, dutu riri kuuya muchenjere. Vakomana ngwaraivo, onai zviri kuitika izvi. Vari kupinzana pachavo. Imi munongozoita vana tinhadzirwe, morwisaniswa sezvimbwanana. Vanoguta ndevanoguta, asi aiona Munangagwa nemhuri yake ndivo ari kuguta. Vamwe mese hapana kwamuri kuenda, muri munhamo, nhamo dzega dzega.
Makadiko paStudio apo. Waiva tinotenda nenyusi dzamunotipa. Tikati yezvino vanhu vaitwa hostage nemunhu mumwe chete nefemiri yake. Zvinorevei izvozvo? Asi tinoda kutenda masoja nekuvhota kwamakaita muchivhotera TCC zvisine mapurisa. Aiwa, tinokutendai chaizvo. Asi kana tingaitwa hostage nemunhu wani nevana vake ochisa mwana wake kuti ndiye akuiswa mukuru wekumauto, aiwa, isusu taramba. Totenda paStudio nenews dzenyu. Asi hatingochemawo kuti mauto ka kanzimika. Zvino hamungaitiwe hostage kane munhu mumwe chete nevana vake. Tafara tichiona vanhu vakawanda vezanu mayuta achichema. Aiwa, tinozvikudza izvozvo. Tinotenda inyusi dzamunotipa vachichema kuti Mugaba akanga ari nani. Aiwa, tazviona. Aiwa, tozvitenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu wevanu varikubata chirwere cheCOVID-19 muAmerica unonzi huri kukwira pamwe nevanu varikupinda muzvipatara pamusoro pechirwere ichi. Pari zvino vanhu vanoita zviuru gumi nezviviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 12,059 vari kupinda muzvipatara zuva nezuva pamusoro peCOVID-19. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tunze mamiriro akaita chirwere ichi muAmerica.
Pahwande chandinga taura ndechekuti COVID-19 chirwere chichiri kuonekwa muzvipatara uye mudzimba chasiyana nepachakatanga munana 2020 pachinhambo chokuti iye zvinezvi tava nemavaccines kana kuti nhomba dzokuti vanhu vabayiwe. Chiri kuitika ndechekuti COVID-19 chiri kudzidza kuti long term ichafamba sei, asi zvatinoziva iye zvino ndezvekuti it seems like kana vanhu vabata chirwere kana kuti vabayiwa nhomba, immunity yavo inodzikira after a few months. Saka iye zvinezvi kuri kukurudzirwa nevanhu veCenters for Disease Control kuti kana usina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 in the last 2 months, bayiwa booster.
Mabooster awa anobatsira papi uye anobatsira sei Dr. Ranga?
Maboosters aya enhomba anoita kuti uve neimmunity for the winter, because tinoona kwava kunotonhora vanhu vakati wandei vachawedzera kubatwa COVID-19. Manumbers iye zvino akati kwirei nokuti vanhu vanenge vari kusangana out there vachicelebrata kuri kudziya, but vanhu vari kusangana, mhuri dziri kusangana, saka chirwere chinokwanisa kupararira that way.
COVID iripo iyi yakafanana neCOVID yekutanga here kana kuti dzakasiyana, uye iri kubatwa sei nana chiremba?
Zviri kuitika vahwande ndezvekuti COVID yagara ine mavariants tinoti inenge ichiita yatinoti adaptation kana kuti kuchinja ruvara, but ichingova iyo chii virus imwe chete iyoyo. Sezvatinoziva kune mavariants akaita sana Delta, kwoita South African variant, kwoita vana Alpha akati wandei anga ari kuitwa. Iye zvino izvi what we expect nezvokuti iyoyi COVID-19 icharamba ichichinja ruvara ichiita mamwe mavariants, asi zvandinonzwisisa ndezvekuti veCDC vakaprova ivo nhomba dzinoita kuti dziite accommodate mavariants anenge ari kumukamuka. Saka makambani akaita sana Pfizer ari kugadzira mavaccine anenge ari kuaccommodata mavariants anenge ari kubuda matsva. But in terms of kuti inodetectwa sei, it's still the same methods in terms of my symptoms. Acharangofanana mostly kukosora, kuzarirwa, matinoti marespiratory symptoms. Asi chatiri kuona ndechekuti since munhu wese ane some kind of immunity kana ma antibodies mumuviri anorwisa utachiwana hweCOVID-19, vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya vazhinji. Asi pane vachinongorwarawo zvataiona patanga COVID-19 vanenge vari very sick, vamwe vachinida kuenda pamalife support kana mumaventilator, vamwe vachirasikirwa neupenyu.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando zvemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations muNew York nemusi weMugovera. Sangano reHarare Residence Trust rinoti richaramba rakatarisisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana tichikupai zvedzimwe nhau. Ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.